Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wechishanu kukadzi 14 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwewo kuti munokwanisawo kutiona tichitepfenyura chirongwa chino iko zvino paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinotendawo kuti muchave nezuva reValentine's Day rakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvigayo zvese maticha tepere nawo ezvigayo zvakadzipurwa dzikaraswa nemvura. Saka zviri kureva kuti hurumende sofa zvaita kuinda nemangai kuti vanhu vanodya mangai.
Vanhu vakaparadzirwa misha nemafashamu emvura kubhinga vonetsekana nekuwana zvekudya.
Nhasi sebato reMDC tiri kusangana kumasvingo kumucheke hall tichirangarira gamba redu baba Morgan Richard Tsvangirai.
Vamwe vobatana neMDC mukurangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuBulawayo uko vari kutarisirwa kuita hurukuro nevemasangano akazvimirira oga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri webhinga North mudare reparamende vaPrince Tuveko Sibanda vanoti kunyange hazvo mvura yange iri munzvimbo dzakasiyana siyana mubhinga yave kudzikira zvikuru sei munzvimbo dzakaita seKunsungwale yadzikira dambudziko guru rakatarisana nevagari vane misha yakaparadzwa inyaya yekushaya chikafu. Studio 7 yaedza kubata vakafanobata chigaro chamudzviti kuMatebeleland North vaFarai Marimanyane asi vati vanga vasingagone kutaura nesu sezvo vanga vari musangano. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaDuveko Sibanda.
Mvura yakadzikira asi kwakatara kwakaitika a lot of damage in terms of infrastructure yakasiyana siyana inosanganisa migwagwa, mabridges, inosanganisa misha yevanhu, inosanganisa minda yevanhu. Vanhu vakatorerwa misha manhasi vachiri kugara nehama, asina hama rongogara pamhene. And apparently takutotanga kuwana futi kuti pane mamwe mawadhi atatisati tanzwa kuti akaaffectwa nesimilar problem yemaflood. So far panhasi ndawana mawadhi matatu ari kutochema kuti maflood, although anga asina kufanana neakaitika kune iyai yawadhi yatiri kutaura kuSungwale kusinavo mawadhi ward 5, but vari kusanganawo nematambudziko. For example, ndawana kuti kwasiabhwa, which is ward number 2 yeBhinga North, kune madhamu atata akutovaka akutoratidza kuti angangotsemuka kunze kwekusikana tikawana rubatsiro nokukasira kuti tisimbaradze madziro acho. And then kusikalenge ward, which is ward number 9, tiri kunzwa kuti pane dzimba dzakati ko dzakaendeswa nemvura. Hatisati tawana ripoti iyoyo, tatotanga kuiwana izvozvo.
Ko, panyaya yechikafu apa zvakamira sei?
Kwaenda gurukota rinoona nezvematebele North Province rikaenda rakatakura masaga echibaki chisina kugayiwa. Mutsungwale inini pandakabva kone zuro usiku papasina kana chimwe chete chigayo chinoshanda. Zvigayo zvese mapicha tepere nawo ezvigayo dzakadzipurwa dzikaraswa nemvura. Saka zviri kureva kuti hurumende sofa zvaita kuinda nemangai kuti vanhu vanodya mangai kuTsungwale.
Vanhu vangani vamakazokwanisa kuziva kuti vakakanganiswa nemafashamani?
Pari zvino handisati ndane specific figure, but zvandingakuudza Jonga nezvokuti nezuro pajust one village yeTsungwale ndakasangana nemavictims anodarika 250. Ndichibva ipapo ndikaenda kuvillage yeChininga kune munhu mumwe chete akashayika ndichienda kunobata maoko. And remember kuti hakusvike nemotikari, kunofambwa makilomita 10 zvichienderera kwamberi. Vashandi vehurumende vakawanda havasati vasvika ikoko. nekuti hakufambiki nemota. Vati ndakanosangana nevanhu vakawanda ikoko vari kuratidza kuti vakaafekta zvero. Saka in my view, kana takutaura namba yevanhu vakaafekta, they can be above 400 people.
Avo vanga vari miriri weBinga North mudare reparamende vaPrince Dube Kosibanda vachitaura vari parunare rekuBinga naJonga Kandemiri weStudio 7. Nasi mhuri yeZimbabwe iri kubatana mukurangarira rufu rwava Morgan Tsvangirai, avo vakambove mutungamiri wehurumende uye mutungamiri wekutanga webato guru rinopikisa reMDC. Vatsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018. Vatsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018 vave nemakore 56 nemashanu ekuberekwa. Vakashayikira kuchipatara chemuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Kunyange hazvo vakawanda vakakurudzira kuti vaitwe gamba renyika, izvo hazvina kutambirwa nehurumende, zvakapa kuti vazoradzikwe kumusha kwavo kwahumanikwa kuBuhera. Mutauriri webato reMDC vaDaniel Molokela vanoti vanhu vari kutarisirwa kuungana kumucheke hoo kumasvingo vachirangarira vatsvangirai.
Nasi sebato reMDC tiri kusangana kumasvingo kumucheke hall tichirangarira gamba redu baba Morgan Richard Tsvangirai, tichiti zorora murugare, tichirangarira tine ndangariro dzinofara zvikuru, tichiti dai Zimbabwe itswa ingauya. Rest in peace Morgan Tsvangirai. SeMDC takoka wese munhu anogona kuuya kumasvingo kuti auye. Tiri kutarisira kuti President Advocate Nelson Chamisa ndiye achapa inonzi keynote address kuungano ranhasi kumasvingo.
Vachinyora muganonyorwa yeupenyu hwavatsvangirai inonzi Morgan Tsvangirai at the deep end, vaimbova mutauriri wavo mushakabvu William Bango vakati vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwagutu kumasvingo. Baba vavo vadzingirai Chibwe Tsvangirai vainge vari mugari wekumaruwa uye vachiveza, amai vavo vainzi Lydia Tsvangirai. Vatsvangirai ndivo vainge vari dangwe pavana vapfumbamwe. Vatsvangirai vaigarawo vachisungwa nekupomerwa mhosva huru dzaigona kuti vatongerwe rufu kana kuti treason, asi vairamba mhosva idzi vachiti vainge vachingozodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatsvangirai vakapindawo musarudzo dzakaita sedza 2002, asi vakagunun'una kuti sarudzo idzi dzainge dzabirirwa. Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzakabva dzatemera vamugabe nevamwe vavo zvirango. Musi wa11 kurume muna 2007 vatsvangirai nevamwe vatungamiri vebato ravo vakaita savatendai Biti nasachigaro weNCA panguva iyi muzvinafundo Madhuku vakarohwa zvakaipisisa vari muusungwa apo vaienda kuurongwa hwekunamatira nyika kuHighfield. Muna 2008 Zimbabwe yakaita sarudzo dzakaonekwa sedzakachena nenyika dzakawanda, zvakapa kuti bato reMDC rikunde ZANUPF musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Asi musarudzo yemutungamiri wenyika vatsvangirai vakanzi vainge vatadza kusvika mavhoti aidiwa nebumbero remutemo, kunyange hazvo vainge vakunda vamugabe. Nekudaro pakanzi paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika kana kuti election runoff. Sarudzo yepiri iyi haina kuzoitwa nenyaya yemhirizhonga yakaona vatsigiri vakawanda vavatsvangirai vachirasikirwa neupenyu, zvakapa kuti vagume vabude mukukwikwidza musarudzo idzi.
2008 takamudya kadi tinozvi. Kana iye paari anozvidzira kuti akadyiwa.
Mutongi wedare repamusoro masvingo vagarai nesu mawadze Varu kutarisirwa kupa mutongo wawo panyaya iri kutongerwa miri wezengeza West mudare reparamende vari mutedzerwa sachigaro MDC va Job Skala yekuti vaida kupidigura hurumende. Magweta avaskala anoda kuti nyaya iyi iraswe achiti aina umbo wakati tsvikiti. Muguziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravo vaJeremiah Bamu.
Muzvara nhasi takatarisa kuti dare riture mutongo pachikumbiro chatakaisa svondo rapera patakapedzisira kuuya kudare. Takaisa chikumbiro chekuti dare riti pane zviri kupomerwa vasikala hapana mhosva iri kubuda. Mashoko acho ari kunzi ari kuumba mhosva haburitsi kana kutaridza kuti pane mhosva yakaparwa zvachose.
Saka muruda kuti dare riite sei chaizvo apa?
Vanofanira kuregedzwa vachienda zvavo, varambe vapfuurire mberi vachiita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana kuramba vachidzoswa pamberi pematare ipo pasina mhosva yavakapara.
Rimwe gweta rava Job Skala vaJeremiah Bamu vanhu vanhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nezviri mubepa nawo repa internet renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti pavanhu vakasungwa vachikorokoza vanosvika zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mashanu nemaviri pane mapurisa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati havana kuzivisa kuti mapurisa akasungwa mangani. Vanhu vakawanda vaipomerwa mhosva. Vanhu vakawanda vaikorokoza ava vaipomerwa mhosva yekuraya vanhu nemapanga vachinzi mashurugwi nezita remadunurirwa uye vakasungwa kunzvimbo dzakaita seJumbo, Mazowe neShamba. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubulawayo kuti vaite musangano nevemasangano akazvimirira oga emumatebeniland kumuzinda wavo weState House muguta iri. Musangano wanhasi unonzi uchange uine dzimwe nhengo dzisiri dzegungano rinozviti Matebeniland Collective iro riri kutungamirira nhaurano nehurumende. Dzimwe nyaya dziri kutarisirwa kuzeiwa dzinosanganisira yegukura hundi. Izvi zviri mugwaro rezvichataurwa raonekwa neStudio 7. Topedzira nekutarisa zviri mubepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti hurumende ichatanga kuburitsa mitengo yekukwira kana kudzika kwezvinhu kana kuti inflation kutanga mwedzi uno. Zimbabwe National Statistics Agency yainge yambomisa kuburitsa inflation sezvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nqube vanga vati zvimire kwegore. Izvi zvakashorwa zvikuru nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nevemabhizimisi vachiti zvinokanganisa nyaya dzekuzeya zvemihoro nezvikwereti nezvimwe. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kutsikwe mwoyo yavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekunyomba kana kutukana.
Mamuka sei mukoma Blessing Zulu nevateereri vese veStudio 7. Ndichiti muve neValentine's Day rinonakidza. Tengeraiwo vadiwa venyu zvinoita kuti vafare muzuva ranhasi. Iniwo ndinodawo kuti kumudiwa wangu Christabel. Christabel, ndinokuda nemwoyo wangu wese. Ndinotenda nerudo rwaunondipa. Munhamo neumatambudziko, mukufara nemukusuwa ndichamira newe. Ini newe takafanana neRailway Lines. When they are together, they can cover miles. Hapana chinotiparadzanisa. Tinokutenda nekutichengeta kwaunoita. Hapana umwe anokwanisa kutichengeta sezvaunoita. Tinoti Mwari ngaakutungamirire pane zvipi zvose zvauchaita. Ndatenda ndiniwo vadzova. Ndiri kutaura ndiri kuCape Town, South Africa.
Kwazisai vashamari veStudio 7. Tokukwazisai vese vari kuAmerica vanoshamarira nhau dzinodakadza, nhau dzechokwadi. Ari kutaura anonzi Faretande, ndiri kuno kuJobeke. kutanga kuda kukwadisa mdiwa wangu wa Zimbabwe kufitu mchakata maeta kutuwa ndichiti yeti vale vale mdiwa wangu babana maya wari kumusha uko
ii mamuka sayi studio 7 mose uko ninawa kuti happy valentine day mose uko mnofara ere kuchando wana seize kujonga Natanono hii, moze mbrezing zulu, moze mnofara hiri, haa, ini ndo da kurukoteza mzumai wangu nijiti ebi valentine day, babra mpanga ni 10 years, tiri pangwe, natenda zangu, mwe ni mfaro mkuru, moze ikoko, niwo sewadikani.
Luya regenu kwa sebo mwana na kanaka, arutana nifundisi rishadi moyo, regenu uye nijiti ebi valentine day, izuva revari murudo asi zvatiri mukati mezuva revari murudo muzora na session 40 vakawanda vari kumanikidzika vakawanda kutambudzika nokuti munyika hamuna upenyu hamuna chikafu hamuna zvose nasuno vazhinji vamwe vakadzi vari ku Zimbabwe vamwe vakadzi vari Mozambique Malawi vana baba vari ku Zimbabwe dzimwe nyika kukutsvaga upenyu saka Valentine iyi mukati menyika yeZimbabwe tinoinzwira kuma next door nokuti zvina zvina kumira zvakanaka mukati menyika nokuti kuva nerudo kuva munhu achiguta kuve munhu achiwana zvose saka kana zvizvi zvakafana zvisingawaniki Valentine iyi inonekwa sechinhu sina maturo mukati menyika yeZimbabwe asi ndogove kukurudzira nechokuti regai tikupei Valentine yakanaka mangwana nano ya Jesu Kristu Nazareta ndiye chingwa cheupenyu ndiye rudo rwemunhu wese ndiye anoti munhu kana achinge ari pakutambudzika anomupa rudo rwakanaka rudo wechokwadi saka ngativei na Jesu Kristu mukati mezuva rasi Valentine's Day ndokuti zvanyika idi yakaremerwa
pastudio 7 pastudio 7 apo pastudio 7 ndegeniti masarasi means vanomukuma tanonoka wande vanomukuma blessing zulu vanomukuma jonga kandimire vanasisi marvelous Aiwa, tinongotenda nenhau dzamodai kutipa dzinodakadza. Inini ndine nyaya yangu yandambotipotaurawo kuti vakuru vedu venyika ndevambozamawo kutigadzirirawo nyika please. Dei vazamawo kutigadzirirawo nyika nokuti munhu nyika matora ramatiri. Hai bata murefu bata mudoku chaiwo chaiwo nokuti zvinhu zvina zvinomira zvakanaka. Ukaenda kuno tora mapepa kuhoma face uchiita kunochinjawa vakakupa karacho waya vanotoswa vachitokubata iwewe waenda kunopi kunotora wacho iwewe kuti vabate vasina vanobata iwewe waenda iwewe kufamba nesistimu yavo ndovanotoswa kutobata iwewe kutokurijekitira mapepa ako kudzati aiwe hauchatendi kugara mumwe unofanira kuti todzokera kupi kwako kutokupa kana 14 days dzekupika staff yako kuti udzokere uri uende kunyika kwako saka unotoona kuti zvona zvinomira zvakanaka zvinomira zvakanaka zvachose dei vakuru vedu vanzwaungoni vana vezimbabwe tatambura musouth africa matiri munomu hapana kana kugarika kana zvichi kangona mota ii mapurisheri vachingozvifambira hanai ndirohwa nehano ndoda kutotiza chaita seuchakuvara uchitiza pasi nezva ritongozvifambirawo saka unotoona kuti jeha kurarama kwakadai sevakusiraiti zvachose kurarama kwakadai akusiraiti ndotovamukoma mutema rege ndiri pasouth africa zvangu apa ndopandiri papretoria ndopandiri ipapapa
makafunda ri pastudio 7 mukoma blessing nivese vamwe vese ndaidi kubvunza kuti ko baba tanonoka hwande varipi mazuva ano hatisi kuvazwa vechitaura ndisina kuenda kumberi zvakanyanya ndaidi kukwazisa vanhu vanogara munzvimbo yechipinge vanogara kunzvimbo inoti muzite gwenzi mugondi chironda jezi Beacon Hill chinyika zona chirinda chako emerald muzila musirizi nedezi hill Holland, Kriston, Tomi, Tsuro, Bayabaya, Chiwaya, Budzi, Mandifura, Rutozuku, Mabeka, Marirambwe, Clearwater, Mashiri, Maplus, Seplus, Nechipinge Town, Munofara Iri, Makatapeya, Jopa, Christina, ndichigumisira ngestakes from secondary school. Ndichiti munofara here mose ko umwe mubvunzo ko vana vari kukura izvozvi munofunga kuti vachagara kupi nekuti mwese munzvimbo dzandataura dzakapegwa enda pasina pamwe pekugara ndatenda zvangu ndine mwana wemuchipinge
Ayo, anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi ine chekuita neStudio 7, tinokurudzira kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 0012024650318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika uye tine urombo kune vari kutiteera pa Facebook mishina yedu yanga ichimboti netsei kushanda asi tinofunga iko zvino yakushanda zvakanaka. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi mukuru wehurumende yeAmerica vaWilliam Barr vanoti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vave kuvakanganisa kuita basa ravo nenyaya yavo yekuti vanoshandisa dande mutande ravo reTwitter mukunyora zvavanofunga nezvinenge zvichiitika kumatare. Izvi zvinotevera kunyorwa kwemashoko paTwitter navaTrump vachiratidza kusafara nemutongo wainge wanzi nevachuchisi upiwe vaive chipangamazano chavo Roger Stone, uyo akabatwa nemhosva dzinosanganisira kunyepera dare reCongress paiferefetwa nyaya yekuti Russia yainge yapindira here kana kuti kwete musarudzo dzemuAmerica. Izvi zvakapa kuti vachuchisi vana varambe kuchisa nyaya iyi vachinyunyuta nezvainge zvaitwa navaTrump. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakakanganiswa kupa mashoko avo ezvimamiriro akaita zvinhu munyika yavo nevanhu vairatidzira. Vairatidzira ava vakaratidzira kwema minetsi makumi mapfumbamwe. Vanhu vairatidzira vanosanganisirawo bato rinopikisa reEFF iro raiti raisa fara nemashandiro ekambani yemagetsi yeEscom, uye kuva mudare iri kwakaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yehurumende yeSouth Africa payainge yakapambwa vaFW de Klerk. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tirikutarisa nyaya yemitemo yepfuti muAmerica. Nasi vanhu muAmerica varikurangarira kuurayiwa nepfuti kwevana gumi nevanomwe pachikoro cheStoneman Douglas kuFlorida muna 2018. Vana ava vakapfurwa naNicholas Cruz aimbova mudzidzi pachikoro ichi. Kunyangwe hazvo vakawanda muAmerica varikuda kuti mitemo yakareruka yekuti vanhu vatenge pfuti ivandudzwe izvi hazvisi kuitika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaNicholas Mada, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuPhiladelphia.
Maonero andinoita ndekuti pakasaiswa mari pamberi, kuda mari, vanhu vakakoshesa upenyu hwevanhu kutangira zvinhu zvese, ipapo panokwanisa kunge paine mukana wekuti nyaya yepfuti idzorerwe pasi. Nekuti kana vanhu vawana pfuti sechinhu chavanokwanisa kungotamba nacho, nenyaya yevanhu vanoisa pfuti pamberi nekuti ivo vane gaini yemari, ndinoona pachita dambudziko rekuti pfuti haisi yekutamba nayo, inopedzisira yakuita basa rayo, ende basa repfuti nderekuuraya.
Asika vamwewo vari kutivo America inyika yevanhu vakasununguka, vanhu vanofanira kuzvidzivirira, vamwe vachitoti kuhurumende chaiko chaiko, nekudaro vanoti pfuti ikodzero dzavo, vachiti kana vana vachipfurwa muzvikoro zvinoda kuitwa ndezvekuti paiswe mapurisa anenge aine pfuti, kana kuti vadzidzisi vacho votoenda kunodzidziswa zvepfuti vachigara nepfuti.
Ndinoona riri dambudziko rakakurisa mukoma Blessing kuti vakatanga kufunga vachienda ikoko vatokundikana nekufunga kune hudzamu hwekuti vari kutowedzera mamwe matambudziko pamusoro pematambudziko anenge aripo. Nekuti vanenge vapinda muzvikoro vana vakungoona pfuti dzichingomhanya pese pese, ende vana vakutofunga kuti kutova nepfuti yacho chinhu chakatokosha kuti vange vachitoishandisawo futi, nekuti vanodzidza zvinhu zvinodzidzwa nekuonekwa. Saka pfuti dai zvaibvira vanhu vakawanda muno muAmerica vanototi pfuti ngadzibviswe muvanhu, ngadziite shoma, dzisenzese padzinofanira kushandiswa. Vadzidzisi ngavaite basa rekudzidzisa vana muzvikoro, ngavasapiwa mukana or empowerment yekuti vange vachipinda muzvikoro nepfuti. Maschool premises anofanira kugadhiwa, ende pane nzira dzakawanda netekinoloji iko nhasi yekuti munhu anokwanisa kupinda muprimisi yechikoro anokwanisa kuonekwa nema systems ariko nhasi kuti ane futi, then munhu iye anenge atogadhiwa kudhara nevanofanira kunge vane futi, noti kuti munhu wese anofanira kunge ane futi.
VaNicholas Mada vari parunare kuPhiladelphia muno muAmerica. Sezo nhasi riri zuva reValentine's Day kudai tine muimbi anoimba nziyo dzerudo kunyanya ane mukurumbira zvakanyanya Knox Guni.
Ndodangu kurudzira anodanana kuti rudo chinhu chakakosha kana mubhaibheri chaimo zvirimo, saka ivaine nguva yakanaka muzuva ranhasi sezvo riri zuva rakanzi iro ndore Valentine's Day, kuratidza rudo kune mumwe wako.
Kuona makabura mutakunanzva wevideo yekambo kanonziko handichada mumwe padamba refu renyu rinonzi The Surprise. Ndiana akabika video iyi?
Ndingati kubva mukuronga nyanguzosvika kuti tava nevideo yava ready close to 1 month kuti tikwanise kuita izvozvo. Takashanda nemumwe director anonzi San Pedro asiwe kuZimbabwe zvake, asi ndiye akatiitira directing, ndiye akatiitirawo futi editing. Tikutenda nekufara chaizvo kuti yakwanisa kutambirwa zvakanaka nenyika yeZimbabwe, chingoimba kuti charamba ichionekwa nekuwedzerawo maviews paYouTube nepamachano zakasiyana siyana.
Ko iro damba refu racho riri kutambirwawo sei?
Ewa, damba refu riri kutambira zvakanaka chose. Pane dzimbo dzakati wandei dziri kutenderera kusanganisira yandakaita na Freeman inonzi Waimutambisa.
Uyo hangari muimbi anoimba nechikwata cheEyes and Roses ari parunare muSouth Africa, Knox Guni. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vanhu vakaparadzirwa misha nemafashamu emvura kuBinga vonetsekana nekuwana zvekudya. Vamwe vobatana neMDC mukurangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari muBulawayo, uko vari kutarisirwa kuita hurukuro nemasangano akazvimirira oga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Amina Ntungamiri Nkomo, munhau dzeIsindebele.